mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 28 chikunguru 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare ramajistrate rakawana mwanakomana wava Job Sikala Jr asina mhosva yekutadzisa mapurisa kuita basa ravo. Zimbabwe ichatanga kutenga moto wemagetsi kubva kuzambia mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Dare ramajistrate kuchitungwiza nechipiri rakawana mwanakomana wemumiririri wezengeza west muparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro vebato recitizens coalition for change vajob sikala vajob junior vasina mhosva panyaya yokutadzisa mapurisa kuita basa ravo yavaipomerwa. Gweta rakanga richimirira vasikala vadiki vafredi micro musarirevhu vekambani yamagweta yetendai biti law vanoti mutongi wedare akarasa huchapupu hwakanga hwapinzwa mudare nemapurisa huchiedza kuroverera vasikala vadiki huchinzi hwakanga husina kukwana kuti hushandiswe mudare. Vasikala vadiki vaipomerwa mhosva yekutadzisa mapurisa epakamba yest mary's kusunga vavakidzani vavo avo vainzi vakange vaita mhirizhonga. Ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kane miri westudio 7.
Reredzi mhosva rakatonga irikati hazvaigona kuva chiri chokwadi kuti mwana wavasikala akange ari panze musi uwu. Dare rakatonga rikati mapurisa atadza kuburitsa humbowo hunoratidza kuti munhu wavari kuti vakaona musi uyu aive mwana wavasikala. Dare rakatonga kuti humbowo hwemapurisa hwaive hwakapesana zvisingaiti zvekuti dare redzi mhosva rakanga risingakwanise kushandisa umbowo uhwohwo kuti riti iro mwana wasikala akaita obstruction iyoyi.
Saka ivo vasikala vadiki vari kudzi vakakanganisa kufamba kwemutemo nenzira ipi?
Job Sikala Junior anova yakasungwa nemapurisa epast mary's police. Mhosva yaaipomerwa ari kunzi iye akavhiringa mapurisa kuita basa ravo. Mapurisa vakange vauya kust mary's paimba iri pedyo nepamba pavasikala apa panova pakange paita mhirizhonga. Mapurisa vari kuti ivo pavakauya vachida kuti vanosunga vanhu vakange vakonzeresa mhirizhonga musi uyu, Job Sikala Junior ari kunzi iye akange aripo pane vanhu ava akabuda mumba mavo panguva dzeusiku dzinokwana idzo kuita kuma11. Saka ari kunzi akanoenda pamberi pemotokari dzemapurisa ayo marayot police vakanga varipo vane puti dzavakanga vanadzo. Ari kunzi akamira pamberi pemota akarambidza mapurisa kuti vasunge vanhu achiti mapurisa akanga asina kodzero dzokusunga vanhu ava vainzi vakanga vaita mhirizhonga nekuti mapurisa akanga asina warrant inonzi warrant of arrest pachirungu kana kuti mvumo inoita kuti mapurisa ange iwo achisunga vanhu zviri pamutemo. Saka mhosva yaaipomerwa ndeyekuti akadzivira mapurisa kuti vaite basa ravo inonziyo nechepachirungu obstruction.
Saka ivo vasikala vakabvuma here mhosva yavari kupomerwa iyi kana kuti zvakamira sei?
Vasikala havana kubvuma mhosva yavaipomerwa iyi. Chandinoti mhuri yezimbabwe izive ndechekuti mhosva iyi payakaparwa pairi kunzi yakaparwa pakange patova nenyaya dzakati wandei dzavasikala vakuru. Zvinosakisa izvo kuti pange pakazoita fungidziro yekuti mhosva iyi yakange iri kuuya isinei nekunangana nevanhu vainzi vaita mhirizhonga asi iri yakanangana nekuda kudenha kana kukanganisa vasikala vakuru nekuti mwana wavasikala musi uyu ari kutonzi haana kunge abuda panze even pakaitika mhirizhonga iyi haana kubuda haana kuonekwa kana nevamwe even vanonzi mawitness hapana kana varipo vanotaura kuti mwana wavasikala akanga ari panze asi takatokashika mazwa tichinzwa mapurisa achitiwo vakamuona achimira pamberi pemota asi vamwe vanhu vaivapo vaitaura kuti mwana wavasikala akanga asipo vasikala vakuru chaivo vanga varipo musi uyu uri kunzi wakaparwa mhosva ende vasikala pamba pavo nenyaya yesecurity vanokiya madhoo avo nemagedhi avo saka zvinova zvinhu zvakatokatya madza nesuwo taimirirawo kuti vanogoti sei mwana wasikala aive ari panze musi uyu sei akakonzeresa mhirizhonga musi uyu ivo vanhu vaipa chapupu vanga vari panze chaivo vachiti kwete mwana wavasikala akanga asipo uye vasikala vakuru chaivo vanotaura kuti mwana wavo akanga ari mumba musi uyu zvinotokatya madza tese isu kuti sei vakangomukira kunanga mwana wavasikala kuti mwana wasikala ndiye uyo akanga ari pakati pavanhu vaiparwa mhosva zvinova izvi zvakaita kuti uye fungidziro yekuti chinangwa chakange chisiri chekuda kukanganisa mwana asi kukanganisa baba vanova vasikala nenyaya dzakawanda wanda dzakange dzichiuya dzakavananga mukati mematare
imi semagweta aivamirira mune matanho amuchatora here
ndakataura navasikala ndikavaudza mutongo wakapiwa nedare saka ivo vasikala vakuru zvezvamunongoziva vari kurimandi kuchikurubhi nenyaya dzimwewo dzavari kupomerwa saka takamirira ivo vasikala kuti vatiudze kuti totora matanho api kana vachinge vabuda vakanga vati momira mombomira makadaro tichimhanyisawo nyaya dzavo vasikala vakuru kuti vabude kana vachinge vabuda tinozogara pasi toona kuti tingatore matanho api kuti tikwanise kuti tichitsividza zvinhu zvakaitwa nemapurisa epasen maris police station
gweta rakanga richimirira vajobsikala vadiki vafredi michael masarirevhu vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 Hurumende yeZambia yakazivisa nezuro kuti ichatanga kutengesera Zimbabwe moto wemagetsi kubva mwedzi unouya waNyamavhuvhu. Izvi zvinotevera kunyorerana chibvumirano neSouth Africa kuti Zambia itengesere South Africa moto wemagetsi. Gurukota reZambia rinoona nezvesimba remagetsi vaPeter Kapala vanoti vari mubishi rekugadzirisa zvikwanisiro kuti Angola itengeserwepo moto wemagetsi. Zimbabwe ichange ichitenga 100 megawatts dzemoto wemagetsi pamwedzi ichibhadhara mamiriyoni matanhatu ane zviuru mazana matatu emadhora ekuAmerica kana kuti US$6.3 million pamwedzi. Vanongorora zvematongero enyika vachiita dzidzo dzepamusorosoro paHoward University muWashington DC vaCalvin Manduna vanoti Zambia yakaita rombo rakanaka mukuti yakawana vatungamiri vechidiki vane ruzivo rwemabhizimisi vachiti Zimbabwe ine dambudziko rekuda kutarisa sure kwayakabva sezvinoonekwa muzvirongwa zvizhinji munyika zvakafanana nezvemukurima.
Zvokuitika kuZambia zvinofadza, zvinodadisa, zvinoyevisa. Zvinoratidza kuti pakapinda hurumende iri business friendly inenge ichiita reengagement yechokwadi kwete kungotaura vene vecapital mainternational investor mainternational institutions mabhanka anenge ane zvikwereti zvenyu they are prepared kugara pasi nemi. Saka pamusoro penyaya yekutengesera magetsi chikuru chiri kuitika kuZambia ndechekuti vari kukwanisa kugara pasi nevari nemabhanka ane zvikwereti zvavo votanga kugadzirira nyaya yezvikwereti zvezvichibatsira kuti vakwanise kuisa mari mainvestment anenge iwayo emagetsi. Zambia zvairi kuita ine excess capacity yemagetsi kubva kukafu wegoji saka inenge ichikwanisa kutitengesera nedzimwe nyika dzemurijini medu ndo zvazvakagadzira powerpoint yedu yemusadak ichiitira kuti vaya vanenge vane magetsi aringa surplus vakwanise kutengesa.
Kana makatarisawo pahurumende yavo, munoona kuti pane mutsauko here Zimbabwe ingatadzwa kuitawo zviri kuita Zambia?
Handioni Zimbabwe ichikwanisa kuita zviri kuita Zambia nechikwata chatinacho. I think zvataona nemakore since pakaitika kuchinja kwehurumende pakaenda vaMugabe, takatarira kuti pamwe pachaita zvatiri kuona kuZambia pakuchinja nzira dzatinoshanda kuZimbabwe. Asi ndofunga ruzhinji tinobvuma kuti hapana chakawanda chakanyanyochinja kana kushanduka paapproach yatoita business investment muZimbabwe. Saka zviri kuita kuZimbabwe zvakasiyana nezvatoita kuZimbabwe.
Chii chikuru chatingadzidza kana takatarisa Zambia, maitiro avanoita zvinhu zvavo, chii chatingabatawo ipapapa tikashandisa muZimbabwe?
Ndingati Zambia ine nyasha yekuti yawana mutungamiri negovernment vanhu vari kubva kuprivate sector. Saka vanhu vanohwisisa business, saka vari reform minded muapproach yavo. Whereas isu kuZimbabwe tine vanhu, handifungi vanhu vari muhurumende yedu vazhinji vakamboshanda muzi, vanhu vangoveri vari mugovernment now over 40 years. Saka ideology yavo in terms of the way vavantasa economy and experience yavo as well zvakatosiyana. And tatoona kuZambia because of udiki wemutungamiri wavo nehurumende yavo age wise I believe pane ka freshness kema ideas kekuda kutarisa economy, governance issues nenzira dzakasiyana. Isu tinenge tinonyanya kutarira kumashure, tine kuda kudzokorodza zvatajaira sehurumende which pamafungiro angu zvinhu zvaishanda kana kuti maapproach awaita 1970-1980 handizvo zvingashande 2022. Even maapproach kuekonomy pakuda kuramba ngatirimei ikonomi pamwe nenge ita zvakati siyanei. Saka ndingati ndo kusiyana kwandoona pakati pedu nezvukirika kuZambia.
VaKelvin Manduna vari parunhare kuWashington DC neStudio 7. Zuro vashandi vehurumende vakawanda vakange vari kumabasa munyika yose, kunyange hazvo rimwe remasangano anomirira vashandi ava reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rakange raita kurudziro yekuti vashandi varamwe mabasa zuro nanhasi pamusana pekushomeka kwemari dzemihoro. Nyanzvi mune zvamabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vashandi vaneta vachiti panofanirwa kutsvagwa dzimwe nzira dzekuti zvichemo zvevashandi zvinzwikwe.
Mavonero andaita ndezvokuti zvinogona kuva nesimba kana zvaitwa zvamastay away iwayo sokurongwa kwazvaa zvakaitwa, asi zvinenge zvisina kuzobudirira ruzhinji kana kutoti vose vava vachifanira kusaenda kumabasa. Vanenge vaenda kumabasa ameno kuti vapindwa nechando chipi, kuti havana kunge shoko rakasvika kwavari here. Zvekare mapurisa anga arimo mutaundi medumo panzvimbo dzinoungana ungana vanhu kubvira makuseni kusvika manherano aya pamwe achida kuona kuti iye kuchaungana ipapo. Asi ndaurwa pamwe chete nokuona kwatiri kuita nezvokuti hakuna watadza kuenda kubasa. Asi ndinovimba kuti vaenda kubasa ivavo vane kugona kunge vava vasingashandi nomoyo svinu, vanga vasingashandi nenzira kwayo vachingonyozera vari pabasa. Asi handioni kuchibudirira kana vanhu vasina kuenda kumabasa kwacho ikoko. Zvekare kusaenda kumabasa ikoko neimwe nzira kunenge kuchitova kuuraya nyika. Saka ndingangoti ndiri kumhura ndiri kutsuro kuti handisi muvanhu vanenge vakaronga kusaenda kumabasa ikoko. Zvekare handinzwi marwadzo avo nokuti handisi mumabasa avo. Saka kuti nditi hazvina basa zvokuramba mabasa ikoko handisviki ikoko, ivo ndivo vanoziva
Kana vanhu vachiramwa mabasa vanogona kuwana zvavanoda here? Munofungei nenyaya yekuramwa mabasa?
Kuramba mabasa ikoko ngatione kuti kunotibetsera here. Kana tikaramba mabasa pane chatinowana here chinozokunda kutaurirana nhaurirano dzinenge dziripo dzokunzwisisana kuti hatingahwini tose, tose tinofanira kukurusa, tose tichifanira kuhwina, tobvumirana pakati kuti tingahoreswa mihoro yakaita sei kana kuti tingapiwa maincentive akaita sei kuti tirambe tiri pabasa. Asi zvekare kana uine zhara kana usina mari yokuenda kubasa, ungagoenda kubasa ikoko sei? Ungagondodzidzisa sei wo uine zhara? Saka zvinobata kwose kuti ngakuve kunoitwa nhaurirano dzinenge dziripo. Hurumende ngainzwe marwadzo avashandi vayo.
Sokuona kwenyu Profesa Masocha, munoona sokuti masangano anomirira vashandi naivo vashandi pachavo vakabatana here kana vasvika panyaya dzakaita sedzidzi?
Ndinoona sokuti havana kubatana zvachose, nokuti zvinotaura vakuru vakuru vakamirira masangano aya kuti vashandi vedu vacharega kuenda kubasa musi wakati nowakati. Handizvo zvatinoona zvinoitwa nevari kumabasa kwacho vanenge vakamiririrwa navatungamiriri vavo. Saka hapana kunatsokubatana ndi natsokuona kuti shoko rarasvika here, nokuti zvinoita sokuti vashandi vaneta nazvo izvi kuti kana tikarega kuenda kubasa chii chatinowana? Pamwe tinondorombwa ikoko namapurisa. Ivo vakuru vakuru vachova vanenge vakokera kuramwa mabasa ikoko vanenge vasiko kustrike idzodzo, vanongokokera vari kwaso. Saka handioni kubatana kwazvo kwavatungamiriri ava vanogona kungotuma vanhu kuti ngatirege mabasa. Ivo havange variko, vanenge vasiko ikoko kunodemonstrate ikoko. Vashandi vacho pamozopedzisira varombwa, vasungwa, asi vakuru vakuru vacho vanenge vasingaonekwi kuti vari kupi. Saka hapana kunatsokubatana ipapapa, handioni kubatana kwavo.
Nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari paRunhare kuHarare neStudio 7. Vanoshanda mubhizimisi rekutakura zvinhu munyika vochema-chema nekusagadzikana kwemitengo yamafuta edzimotikari, vachiti mitengo yezvinhu zvose inobva yakwira, ivo vasingagoni kukwidza mitengo yezvinhu zvavo zuva nezuva. Izvi zvinotevera kudzikiswa kunonzi kwaitwa mitengo yedhiziri nepeturo neZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA nemadhora ekuAmerica, asi vachiti hazvibatsiri nekuti mari yemunyika inenge ichidonha uremu zvekuti mutengo wacho hauoneki kuti wadzika. Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro navaSamora Mungati, avo vari mubhizimisi rekutakura zvinhu nemarori pakati peHarare neMasvingo.
Isusu ini ndinoitwa Samora Mungati, ndinoita zvekutakura mabuilding materials kubva kubricks, jecha nezvimwe zvakadarodaro zvekuvaka. Nhaurwa yemafuta edhiziri nepetrol amuri kutaura mukoma aya, zvinhu zvakatiomera isusu sematransporters, nekuti tinoti nhasi hanzi dhiziri rakwidzwa price, then isusu sematransporters tinogona kukwidzawo, asi obvious makwidziro atinoita haazonyatsoenderane ne makwidziro avangaita mafuta edhiziri nepeturo. Then togara togara tonzi dhiziri radzikiswa, tobva taona kuti tichidzikisa maprizes hazviiti, nekuti vanongodzikisa pakutaura maybe pamaredhini kupamapepa, asi pagiraundi chaipo chaipo hationi musiyano wokuti radzikiswa kakati harina. Asi tikatonzi radzikiswa zvemashuwa, dhiziri chanoita kushayikwa chete hariwanikwe pamapampu. Tobva takawana kubreak market kuna vakomana vanoita zvekuhodha kumagonyeti vaya vaya, vanobva vakwidza prizes nekuti papambu panenge pasisina.
Saka bhizinesi racho rinofamba sei mumamiriro akaita zvinhu iwayani?
Mukoma wangu handiri kukunyeperai, bhizinesi rakatiomera. Tiso vanhu vanonzi vakaomerwa zvokuti unoshaya kuti woita sei. Ukada kukwidza vacho vatinoshandira, vacho vatinotakurira zvinhu, vanhuvo vakatoomerwawo vazhinji vacho vatinotemba navo. Macivil servants anopuwa mari neRTGS apa isusu kuti tivachaje neUS, vanenge vachiti hatina US. vakaticha tikavapa vakatipa ma RTGS isizo kuti chinotenga diesel RTGS iyaya inoskorambo pamwe magarage vanenge vachiti kuda US dollar saka business rakatiomera tisikungotiwo vanhu kuti tiwane kurarama asi raramo yacho haina pfundutso yatiri kuita
zvii zvamunofungawo imi semunhu ari mubhizimisi rekutakura iri kuti zvingada kuitwa kuti zvigadzirise nyaya dzemafuta idzi munyika
izvi totozvisiyira kune vakuru vari kumusoro ikoko kuti dai vaikwanisawo kunzwa chichemo chedu kuti hazvikwanisiko here ishoti hatiziviwo kuti chii chinoitika kuti rimbonzi rakwira rodzikiswa patinenge rambokwira paya paya chii chinenge chaitika patinenge razonzi radzikiswa chii chinenge chaitika izvozvo hatikwanisi kuzviziva asi dei taiziva kuti zviri kukonzera zvacho zvii ipapo hatikwanisi kuziva kuti chii chiri kukonzera
mati munoita zvekutakura takura imi vanodawo kutakurirwa takurirwa vangada kukutsvagai vanokuwanai kupi
right isusu tichiri kushandira tiri panze hatina maofisi chaiwo chaiwo asi kuti tinoshanda tiri pamashops epalocation paopposite zayoja ndipo patinopaka marori edu ndipo panouyawo pacustomer kana pafacebook mukatsvaga anonzi samora mungati munomuwana mukaisa meseji ipapo tinoiwana zvakare
avo vange vari vasamora mungati vanoita bhizimisi rekutakura zvinhu nemarori pakati peHarare nemasvingo vari parunhare kumasvingo naEvans Zininga weStudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Newsday rinoti zviuru nezviuru zvevabereki nevana vechikoro zviri kutya mushure mekutadza kubhadhara mari yekunyora bvunzo dze-2022 Zimbabwe School Examinations Council mari iyi inofanirwa kubhadharwa mangwana nevana vanoda kunyora bvunzo dzegrade 7 ordinary level neadvanced level kuti vanyore bvunzo vana vegrade 7 vanofanirwa kubhadhara mari yakaenzana nemadhora gumi ekuamerica veo level vachibhadhara mari yakaenzana nemadhora gumi nerimwe ekuamerica vea level vachibhadhara mari yakaenzana nemadhora makumi maviri nemaviri ekuamerica yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mhega zvamunofunga
murisei pastudio 7 apo ndakandakayaya zvangu studio 7 mazuva esa vanoda ana mugwadi endai kuzimbabwe munovaona musavashanda yanyu kuvareketa pasocial media vanobatika kuzimbabwe unoti toda mugwadi unomubata raiti ndiri kuenda angu pasouth africa kuentenga teiri kushandidzana nemaamericans uzizonii tikazizonii kuti chakupai musi wa31 december upari zvino tinombogarirei saka zviri patsena kuti vanoda kuti vazvarwa zvezimbabwe zviri mumadhayaspora kunyanya musouth africa zvindosukumidza zano vabatsira nokuti iwe nokubvapo saka igemu yanga yakarongwa kudhaya igemu yakatorongwa kudhaya kuti uyai muvavharire kuti vasasadzoka ukoko vauye vasukumidze zano ino zano yacho munoti inombozvitsvaka here
mangwanani akanaka vashamariri nevateereri vestudio 7 zita nditimoyo game changer ndiri kujohannesburg ndichida kubvunzawo pamusoro penyaya yemukomana wezanupiwe vanga akakidhinepwa nevakomana vecc nyaya iyi vashamarari taikumbira kuti imi muiteerere but tinoona sekuti hamuisi kutizivisawo kuti zvava papi because takapedzisira ponyati achazoudza vana vezimbabwe zvizere kuti chii chachaitika asi nanhasi zvakangonzi zi ngatiregei kuramba tichiitwa zvituta nevanhu vanozviita vakangwara tokumbirawo ponyati adzoke kuvana vezimbabwe atizivise kuti chii changa chaitika ponyati please 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 ngaadzoke kuvana vezimbabwe atizivise kuti chii changa chaitika takangomirira nanhasi kutizive chokwadi panyaya iyoyo takuziva changa chaitika uye tigozozivazvekuti kwaava vacho vanga vasungwa
chii chakazoitika kwavari, varipi, vakaregedzwa here, zvavapapi.
Ini ndinoitwa Samson Magumura, ndiriko kumusha muZimbabwe muno. Hatitize yedu nyangu zvikaoma sei. Asi ndine chikumbirowo kune munin'ina wangu anonzi Mugwadu. Zuro uno uyu aitaura kuti ZANU-PF haiti mhirizhonga. Aya mashoko anobva kune mutungamiriri wayo. Asi tinoshamiswa kuti nhasi vari kuda kuona Jobhusikara kunge akakanganisa sitereki. Ko pa2008 ndine mubvunzowo kuti vanhu vaipondwa panzvimbo masikati machena paRari. Rari yanga iri yekufoseredza dzakabviri dzekufoseredza. Chielection chachiri chekufoseredza chekuti rirani vanhu vakapondwa nyika yese zviri pachena chena chaizvoizvo nebato 1 kati nhasi unonzwa vachiti haikonzesi mhirizhonga. Ndozoshamisika zvemugwada aitaura kuti ataurirwa chokwadi nana uyo Chipangano uyo akutaura kuti nhasi uyo ndiwe mhirizhonga. Uyo tomuziya wemhirizhonga asaitaura kuti ZANU haiti mhirizhonga. Kwai mugwada aine pfungwa dzakadaro? Mugwadu ngaaiti semwana womuZimbabwe. Kutopera kwazviri kuita.
Pastudio makadiko makadiko. Ini ndinowa kufara kana mabio elections achiwinika sezvizvo. Ende nambwe ndikatarira nenhamba yatiri kuwina nayo inoda kuti titikwidzei zvakatidarike ipapo. Asi ndinotenda kuti ichakwira. Handifungi kuti sevanhu vakanga vachimbova nezero vachitanga kukambena taiva nezero voti kusvikira pa1 kusvikira panhamba yaari nhasi. Zvekuti kana vanhu vakaramba vakashinga vakamira chaiko chaiko pamusi wekundovhotera purezidendi nyangwe vakazama kuda kubirira vakadii vakadii vachamisa muhofisi. Inova munangagwa vari munhu wakaifanana neni unokurumidza kuvonera nyaya painoenda nako kana kuona zvinhu zvazviri kuda kuita. Ino vachizama kusaina saina mafomu avo vagowana kubuda nguva dziripo vasaita zvekuzoita sekuti vari kudzingirirwa. Toda kuti vasiye zvinhu zvakanaka muofisi nekuti patakatarira handioni kana vakapa sudunuka. Kana vakapa sudunuka tinotenda kuti nyika inenge iri yavo. Ndotenda naizvozvo ini ndinoitipoi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vaburitsa nziyo uye mabhuku avanenge vachiverenga nekuterera munguva yezvizha. Pane mimanzi yavati vanenge vachiterera pane vaimbi vekuNigeria vana vanosanganisa Burna Boy, Tems na Fellis. Vamwe vaimbi varipo vanosanganisira Beyonce, Kendrick Lamar, Drake, Rihanna nevamwe. VaObama vanoti vanodzidza zvakawanda kubva kumhinduro dzinopihwa nevanhu pose pavanobuditsa zvavanenge vachiverenga nekunzwa vachiti mimanzi inobatsira kubatanidza vanhu. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare raMagistrate rakawana mwanakomana wavaJobhusikara vaJobhusikara Junior vasina mhosva yokutadzisa mapurisa kuita basa ravo. Zimbabwe ichatanga kutenga moto wemagetsi kubva kuZambia mwedzi uno. Dzimwe nyanzvi mune zvemabhizimisi dzinoti vashandi vaneta vachiti panofanirwa kuwanikwa imwe nzira yokuti hurumende iteerere zvavashandi vayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.